andiri kufamba mbega
mwari,
andiri kuva mbega,
ndiri pano ndiri kutera,
ndega ndiri munzira, ndega kutevera, kana ndafamba neni mwari,
musandisia
mafambiro angu ishe,
ndipeiro chiedza
mune rima renzira,
ndiri kutsvaka mi
pandinonzwa inzwi renyu,
moyo wangu unonyarara
pandinonzwa muchindida,
ndinowana simba baba.
I cannot walk
this road alone,
I need you by my side, when I
cannot see tomorrow,
be my light Lord, be my guide. Mwari famba inene,
andiri kufamba ndega,
baba musandisia,
gila pankosi,
gihambe nami,
I need you beside me,
I need you to hold me,
ndega,
ah, andiri kufamba ndega. Pane nguva dzandinotya,
pane nguva dzandinochema,
ndinotarisa kumusoro ndichiti
wai ndionei,
makandiona pandakanga ndiri kure, makandinzwa pandakadanidzira, handina simba rangu ndega,
asi memuri simba rangu,
ngibone ungishie wedwa,
when I am weak,
hold me,
when I am lost,
guide me. I cannot walk
this road alone,
I need you by
my side,
when I
cannot see tomorrow,
be my light Lord, be my guide. Baba musandisia,
gilapa mkosi,
gihambe nami,
I need you beside me,
I need you to hold me,
ndega,
ah, andiri kuva ndega, andichadi kufamba ndega, andichadi kuita zvangu, zvose zvandiri ndinozvipa kwamuri mwari,
tungamirirei
sezvakaita gwenzi richibvira, moto usingaripedzi, makandishevedza kubva kure, ndikati
ndiri pano ishe,
I surrender my plans,
I surrender my way,
I surrender my future,
have your way today,
gizini kela kuwe nkosi,
gihambe ndeleni yako,
ndiri pano
ishe,
ndakaterera,
taura ineni,
ndakaterera,
kuluma nami nkosi,
gilale
Fambaineni,
ndiri pano,
ndaka fambandeta
baba musandisia
ila pankosi
gihambe nami
you are here beside me
you will never leave me
tena
handiri kuvandega
Sindega.